mukuru wemedia monitors Mushaye Patient Sirima vati ongoro ya wakaita inoratidza kuti ZANU-PF neMDC Alliance ndivo vari kunyanyobuda munhau mapato madiki asingabudi. Mushaye Sirima vatiwo vanhukadzi havasiwo kubudiswa munhau zvichienzaniswa nevanhurume vari kukwikwidza musarudzo. Vati ongororo yavo yakatanga musi wa31 Chivabvu inoratidza kuti nyaya dzakanyorwa dzesarudzo zvikamu 11 chete kubva muzana ndodzaitaura zvevanhukadzi vari kukwikwidza.
Kazhinji vanobudisa aya atinoti mapolitical party agara ariko, agara atinoziva akaita sanzanupf neMDC Alliance, asi zvinenge zvichireva kuti mapato madiki atanga kuuya izvino vatanga kutanga kukwidzwa sarudzo ino havasinatsobuda zvakanaka mumapepanhau nemunyaya dzatinenge tichinyora. Uye patachitsvakiridza nyaya idzi takaona kuti madzimai ari kukwidza musarudzo haasina kubuda zvakanaka. Patachitarisa takaona kuti 11% ndivo voga vari kubuda, imwe 89% inenge yakangorerekera kune varume pavanenge vachitaurwa.
Muzvare Zirima vatiwo vari kusvisvikanawo nemaitiro ekomiti yeZimbabwe Electoral Commission inoongorora mashandiro evatapi venhau musarudzo, vachiti haisi kuonekwa zvairi kuita kunyange kwasara nguva shoma shoma yekuti sarudzo dziitwe.
Kati takanzwa kuti iriko media monitoring committee, chatisiri kugudzikana nacho ndechekuti basa racho riri kuitwa here, hatikona evidence yacho. Basa racho riri kuitwa mune zvakaita sei, ipapo tichidoti pangojekeswa kuti ruzhinji rwezimbabwe ruzivewo, ruonewo kuti takaisawo trust nezviri kuitika mumaelections muvanhu vari kuziwo basa ravo, vachiita basa ravo nemazvo.
Vapristal Samu vanoshanda nemedia monitors vaudzawo Studio 7 kuti bato reZANU-PF ndoo riri kunyanyobuda munhau, vachiti zvikamu 53 kubva muzana dzenyaya dzesarudzo munhau dzaitaura zvebato reZANU-PF.
Takaona kuti makavhirwo aitwa mapato akasiyana achange achikwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi dzemusi wa30 July. Takaona kuti bato reZANU-PF ndiro rakawana coverage yakawanda kupfuura dzimwe mamwe mapato, yakawanikwa ichiwana 53% yenguva yaipiwa nemamedia houses.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatiwo kunyange hazvo vatiri venhau vari kuita basa ravo nepavanogona napo, zvinosuwisa kuti mapato maviri chete ndiwo ari kungoramba achitaurwa. Vanyamutumbu vakurudzira vatapi venhau kuti munyaya dzavo vabudisewo kuti mapato ari kuzokwikwidza akamirira chii uye vachagadzirisa sei matambudziko ari munyika.
Bato rimwe chete ndo richiri kunyanya kutaurwa nezvarwo, kuburitswa munhau, ungava mapepanhau kana mawairesi. Izvi kuteerwa nerimwewo bato zvoita sekunge pangori nemapato maviri basi. Zviri kuratidzawo kuti kana kuti madzimai aburitswewo, vechidiki vaburitswewo, nevakangosiyana siyana nevose. Kana iwo nyaya dzacho dzatofanira kukurukura hadzingofanira kunge dziri nyaya dzamapato chete, zvinofanira kuburitswawo kuti mapato acho akambomirirei, anoita nezvei, chii chaizvo chingaita kuti vanhu vade kuti vasarudze. Chatiringoona kuti semutsvakiridzo dzabuda, chatiringoona kunyanya chiri kubuda mazita evatungamiriri vemapato aya kuti vanga vari kwakati.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZAC Media Monitoring Committee amai Joyce Letitia Kazembe kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudabigwa.